Mangwana yakanaka vateri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 5 Chivabvu 2023 makaterera kustudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vanoshoropodza kuwanikwa kwavajobsikada vaine mhosva. Upfumi hwemwanasikana wevaimbova mutungamiri wenyika Bona Mugabe Chikore nemurume wake huri kukatsamadza vazhinji munyika. Vatengi munyika yose vanochema-chema nekukwira kwemutengo wechingwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa nezuro vakashoropodza kuwanikwa kwenhengo yebato ravo vari mumiriri wezengeza West muparamende vajobsikala vaine mhosva yekukanganisa mafambisiro emutemo. Dare redzimhosva rakati vasikala vabhadhare faindi inoita madhora $500 kana kukandwa mujeri kwemwedzi mitanhatu. Vachinyora padande mutande reTwitter nezuro vachamisa vakati izvi zvine zvematongero enyika mukati, vakati vasikala pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Mhatvume vanofanirwa kuburitswa mujeri. Mukuziya nezvenyaya iyi Jonga Karemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology Professor Ricky Munyaradzi Mukonza.
Mashoko akataurwa naAchamisa mashoko akanaka anoratidza utungamiri, asi ndinoda kuti nditi mashoko aya anotiudza zvatagara tichingoziva nekuti hurumende iyi haina kutanga kushata izvozvi. Tikatarisa kumashure uku iine zvakawanda zvakashata zvayaiita, nyangwe utungamiri wanga uchiri navamugabe takaiona vana vaiva vatungamiri vanotsvangirai vachirohwa ivo vachamisa vakatoputsa vafu nekuda kwehurumende iyoyo. Saka hongu zvavataura zvakanaka, zvinopatsanangudzo kuvana vezimbabwe kuti chii chavakatarisana nacho. Zvakanyanya kunaka nekuda kwekuti vana vezimbabwe mwedzi mishoma shoma iri kuuya vachange vachienda kusarudzo kunosarudza hurumende yavanoda. Saka zvakanaka zvinotsanangura mambiriro akaita zvunhu, asi ndofunga kuti zvinhu zvatajairiza hapana chitsva pane zvavataura.
Asi iko kutaura kwavachamisa uku kune zvakunoshandurawo here mumadziso ehurumende?
Ava vari kutitonga vanhu vaajairira zvekuti ani ati kudii, handiwo usandamboona zvichiva nyanya kuvachinja chinja stereki kunyanyanya vari vatungamiri vanopikisa mune zvematongerwo enyika mukati menyika iyi. Hazvitombo vatirimutsikana. Zvandakaona zvinotombo vatirimutsa inyaya yekunge zvinhu zvataurwa nevekunze vemasangano akaita sana United Nations nezvimwe zvakadaro ndozvo zvinotomboita kunge zvinovatirimutsa, asi ha mashoko avachamisa handiona achinyanya kuvatirimutsa zvakanyanya.
Takanzwawo mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEFF vaJulius Malema vachitiwo vashamisika kunzwa kuti hurumende yeZimbabwe yatongera vaJacob Ngaruvume kugara mutirongo. Zvinhu zvamungataurawo pane nyaya iyoyi tichiona kuti vekunze vari kuchemawo nezvakaitwa muZimbabwe?
Hongu zvakataurwa navamadema mashoko zvakare akanaka anopawo rimwe izwi iri rinotaura kuti hazviri kuitwa hazvina kumira zvakanaka. Tinoona sekuti vamadema semunhu wechidiki anotungamira bato rinopikisa muSouth Africa varatidza kwandingaona seushingi kubudisa mashoko akadaro nekuti sadi chaiyo kana dzimwe hurumende dzenyika dzakatenderedza Zimbabwe hadzisi kutaura zviri kutaurwa navamalema izvi. Saka ndotoona sekutoti vamalema vari kuratidza utungamiri ungave hunogona kuendesa Africa kumberi. Kuti nditi zvingatirimutse hurumende yeZANU-PF iripo iyi, handioni sekudaro. Nekuti zvandinoona ichigaroita ndezvekuti kana munhu akaita savamalema ataura sezvavakaita apa, vanowanzoita sevasina chavanzwa. Ndo maitiro anoita hurumende yeZANU-PF.
Avo vange vari vanongorora zvematongero enyika muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti sekuona kwavo Matare haana kubata nyaya iyi zvakanaka.
Ya, itora sekubata kwavo vasikala hakuna kukodzera pachirungu ndiyo yatinoti travesty of justice. Hapana yatingati justice yakaitwa apa kana kuti kuvhenekwa kwenyaya zvakanaka, nekuti zvinoita sekunge vajobs kala vakangoenda havo vachinoisa nyaya yavo vachizidifenda, but zvinoita senge kuda decision yanga yakatoitwa kudhara. Zvinhu zvakadai sowasva kuchioneka munyika inotevedza mutemo.
Chamunoshora zvikuru kana makatarisa panyaya iyi, makatarisa kushandiswa kwakati wamutemo, chii chamunoona chisina kufamba nenzira yakanaka uye nemhaka yei?
Chokutanga ndechekuti vasikala vakagara nguva yakareba kuti vatange kutongwa, and iko zvino tinoona kuti vapuwa fine. Zvinoreva kuti iyo inyaya iyi yanga isina kunyanyokodzera kuti vasikala vasatongwa vachibva kunze. Matangiro akaita nyaya iyi nemabatirwo avakaitwa vachitongwa nenyaya iyi, izvinhu zvokuti tinotoona kuti ivo vanga vagara vasina yatingati chance, tichitaura pachirungu, mudare iri. Uyezve tinoona sekuti ivo vasikala sepolitician uyezve segweta rairepresenta Bobo Blessing Ali Mushakabvu, inyaya yekuti bumburo romutemo raifa kuve richienda pamberi panyaya dzekuti vari politician vane right of freedom of expression, vari lawyer vane right yokurepresenta yatingati client yavo inenge yavachuza kuti varepresente. Izvi zvinova zviri izvo zvinhu zvisina kunyatsotariswa nedare kuti vadrops kala kunyange vavo vaikombirwa kuti vakataura zvinhu zvakadaro, vaifanwa kutaura context yekuti vanga vane kodzero here yekutaura izvozvo vachidefenda client yavo. Uyezve zvinhu zvokuti masumbiro avaita angava akatyora kodzero dzavo here, zvinova zviri izvo zvinhu zvisina kunyatsokuongororwa nedare.
Ko mutongo wekuti ngavabvise fine asi vasaenda kumba nekuti pane imwe nyaya yavari kupomerwa, zvinofamba sei apa?
Ndoona se kuti nyaya dziri kuitika ndedzekuti iwo iyi nyaya yedzimwe nyaya dzingave three here dziripo pamberi pedare, idzowo dzinova dziri nyaya dzimwe dzavakambopinda mudare vachiaplyirawo bell vachinyimwa. Saka zvakadai so pane iyi nyaya iyi, nyaya yebell haichatauriki because nyaya yapera. Saka nyaya yebell yakuchitarika yapa dzimwe nyaya dzasara idzi. Saka kuda ndosaka takuona vajobsikala vasiri kubuda murimand, because remand yacho ii remand yenyaya dzasara idzi dzinova idzo dzinove dzinotariswa dzakamira dzeka.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Veruzhinji vari kutaura pamusoro pemwanasikana wevaimbove mutungamiri wenyika Bona Mugabe Chikore nemurume wake Simba Chikore pamusoro pezviri kubuda mumatare edzimhosva uko nyaya yekugura muchato wavo iri kunzwikwa. Vanhu vari kukatamadzwa neuwandi hwedzimba, mapurazi, motikari dzinodhura dzavanadzo, izvo zviri kubudiswa pachena mudare redzimhosva. Vanongorora zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vanhu muZimbabwe vanongozonzwa kupfuma kwakaita vakuru muhurumende nehama dzavo sezvavakanzwazve pakugurwa kwemuchato pakati pevaimbova gurukota rehurumende vaIgnatius Chombo nevaimbova mudzimai wavo amai Marian Chombo.
ndakaona ku udzamu uhuori muZimbabwe kunyanya tichiwa makore akawanda kuti hakuna unobvumidzwa kuita mapurazi maviri. Tozoona kuwanda kwakaita mapurazi omwana zvake wakatozvarwa hondo yapera. Tozofunga isu kuti koivo vakasunungura nyika vakange vachitonga vari pamabasa kubva 1980, zvii zvavanazvo zvinofanira kunge zvakati wandisa kudarika zvinomwana wakazvarwa hake after independence. Asi vakuru vacho ndivo vatinonzwa misi nenguva vachiti toda isu kuti tisumudzire upfumi hweZimbabwe, tava nevhizheni, takambova vision 2020, iki zvino taakudzwa vision 2030. Tozoona kuti mavhizheni iwayo anga upfumi hungasumukira kusvika kwatinenge tichiudzwa kuti hunosumukira. Zvetichazobvuma ndezvipi? Nokuti shoko rokuti hapana unofanira kuita mapurazi maviri maviri takarihwa tarihwazve. Ko, zvataakuona izvizvi handizvo zvokutanga. Tinoziva isu kuti pakarambana baba naamai Chombo pakabudazve listi yakakura zvikuru yeupfumi hwavainahwo. Tichatoziva isu kuti vaIgnatia Chombo vakava vachingova murayiridzi paUniversity of Zimbabwe apa, vakatozopinda muhurumende patova namakore akati wandei. Ko, vacho vagara vari muhurumende vacho vari kungotongana zvino zvavanazvo ndezvipi? Padikitwa audit inonika zvose pachena kuti tivimbe navo vari kutonga vacho.
Profesa Masocha, zvinhu zvakadai izvi zvinoratidzei kuvanhu munyika nekunze kwenyika?
Hazvina zvazvinoreva. Zvinotifumura senyika kuona mwana mudoko sabhona nomurume wake vane zvese izvi. Zvinotifumura pasi rose kuti ndiyo Zimbabwe iyoyo. Zvigofumura zveAfrica yose. Tinonzwa misi nenguva isu kuti nyika inovakwa navenhu vayo, tozofunga kuti kwainenge yamboputswa nani nyika iyoyo kuti izoita mbiri yokuda kuvakwa nevene vayo? Handivo here ivava vanozviunganidzira upfumi vanoputsa nyika vozoda kuti kurudzira isino kuti kwenyedzera kuti tichivaka nyika ivo norwesheri? Vari vane putsa nokuzviumbiridzira upfumi husina kwahunokusvitsa.
Zvinogona kupedzwa, zvinogona kumiswa here zviri kuitwa izvezvi?
Izvi zvinonetsa kuti zvimiswe izvi nokuti zvinongotaurwa sokutaurwa kwakangoita kuti madiamonds akanyangarika tikangozviwa zvikapera. Zvirodzi zviro pano takanzwa zvegold mafia tichiwanhu vachizvitaurirazve zvanyararwa. Nhasi tatambidzwa nyaya yomwana bona uori kwakanyanyisa.
Mari mwezuro apa takaona vava Malema vachitaurawo vachiti kwai vanhu veZimbabwe kwose vachinyarara kana vanhu vanorwira kodzero dzevanhu vachizviringwa kudai vaona kusungwa kwakaitwa kwavangaruvhume. Munofunga kuti vanhu vemuZimbabwe vane shungu here chaizvo zvokuti vagadzirise zvinhu munyika mavo?
Vanhu vemuZimbabwe vane shungu chaizvo. Vanhu vatinoziva kuti vanoshanda nesimba, vanhu vanokwanisa kunge vachibatana kuita zvakanaka kana vawana vatungamiriri vanovatungamirira kuita izvozvo.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanyora paTwitter pavo vachiti mapurazi haasi omunhu, mapurazi ndeapurezidendi. Munoona kuti mune mhinduro here mune zvataurwa navacharamba pamusoro pemapurazi?
Vacharamba meseji yandingada kuvatumira pachavo ndeyekuti kana musingagoni kutaurira vanhu vamunotonga zvinhu zviri pachena, musataura. Kana muchiti vemapurazi haasi omunhu ndeapurezidendi, munenge muchirevei? Isu tichiziva kuti takarwa hondo kana kuti kushandiswa muhondo tichidzi vhuri chava redu tose. Zvino kana raakunzi raro munhu wani, zvinobva papi izvozvo? Zviri mubumbiro romutemo here? Tizvione kuti muzvinike pachena. Saka handiwo matauriro angaita munhu une position yavacharamba.
Vanoongorora zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Vatengi munyika yose vanochema chema nekupira kwemutengo wechingwa. Mutengo werofu rechingwa wapfuura madhora chiuru nemazana manomwe kana 1800 Zimbabwean dollars, iyo yakaenzana nedhora rimwe chete rekuAmerica nemasendi makumi manomwe US $1.70. Mutengo wechingwa wakwira nezvikamuzana nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 109%. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mukuru wesangano revanobika chingwa reBakers Association of Zimbabwe vaWellington Payema kuti tinzwe maonero avo.
Ndofunga kutaura pane nguva kuti chingwa hatikwi kunyaya izvozvo kutotora kupiwa chingwa paiyo tee takatodzira mutengo wechingwa uri pa9% kunge tichipa tichihodhesa maretailers vanofanira kuita chingwa chahodhora nekuti zvazvinoita zvokuti gorosi nezvinhu zvese zvimwe zvatingadai tichiita kuti tikadzire chingwa zvinoshandisa mari yekwenyika nokuti tinoita importa zvinhu izvozvo. Aka chingwa chedu chinoita dhora rachingoita kubva 2009 asi dambudziko ndeyekuti tikatarisa semari yedu yemuno kunga tichishandisa reti yavanoti auction rate inenge ichizoite kuti isu tikwanise kuwa dhora redu ratiri kutaura nezvaari. Saka vanhu vese vari chingwa chichinzi dhora 70 kumaus vanhu vari kushandisa yavanoti official rate iyaiya. Saka official rate iyaya manje kune vanhu vatipota hodhesera kuti vangotipo nke senzi yedu hati zvitarise zvokuti 9% yekuwana tiita kuma 1.3 isu hatizvitarisi tatoesa chokuti chingwa fanokwira chinofanira kungoramba chichingoita dhora.
Saka zvinobatana papi manje nekudhora 70 iyo ndo yatatonzwa iri kutaurwa zvakanyanya muvanhu
izvozvo chaizvo dhora 70 iri kutaurwa kuti handiri kuti vane vanhu vanenge vaita vashandisa yatingati misika tema kushandisa zvinhu inonzi official rate yavari kuti inonzi auction TRB rate iri kusevenzisa 1000 asi munozviziva imi kuti mari pamusika mutema zvichidai dzimwe nguva yatokuma 1.7 1.8 kuko saka ivo pavanotsvaga dhora ravo kumusika mutema apapamusika weRBZ ndozvekuitira kuti vaone chingwa chakutoita dhora 70.
Saka neimwe nzira muri kuti mutengo wechingwa uchinge uri pawanga wangogara uri asi kuchinja chinja kwemari yemunyika nebatana nedhora ndokuri kukonzera nyonga nyonga.
Ndokune nyonga nyonga zvokuti izvozvo kutatarisa maintavhiesi atakaita ndonhau imwe chete yatogara ichema nayo nyaya yekuti nyaya yekusevhisa RTG rediri kana kuti Zimbabwe dhora redi pavanorava vacho vanopa urema vanopa urema vasina kutanga vatarisa masaidhi ese eumo wedhora hwavo uremu hwemari yedu yemunhu. Saka ndozviri zvokukumbirisa kuti vanhu vaende kunzi vanotsvaga mari yaya pamusika pamutema nekuti pacho painenge chinzi ndokacho pakakodzera kuti ipanikwe makafanira mumabhanga nereti iyoyo haipanike zvachose ari yacho. Saka vanhu vese muri kuona vari kuchema asi vemadhora avo vari kungoenda patanshopu vachitenga chingwa chavo dhora hapana uchinjirwa mutengo.
Zvii zvingafanira kuti zviitwe kuti nyaya idzodzi dziri kutsanangurwa dzigadzikane vamwe vasazochema vachiona sechadhura zvirambe zvingori pazvinofanira kunge zviri?
Chingwa mari hatikwanise kutaura kuti mari yedu toti imombe iyo mari yedu iri huku kana kuti iri tsuru. Kana mari yedu iri tsuru ngaive tsuru. Saka dambudziko ratiri kuita rekuti tiri kupana mari yedu tichiti imombe susu takabata tsuru. Hazviri kuzotikodzesa kuti manje paanoda kutarire mombe patsuru hazviri kubuda. Saka nyaya yemari iri kufanira kugadziriswa kuti aiwazve kana tatida kushandisa maresiwai toshandisa mari tada kushandisa mari yekusouth africa toshandisa mari yekusouth africa. Takada mari yedu kumuno tichizi kuti imari yemuno asi ine inenge yakanyatsoita yekasimba kuendera nezvekuitiwo zvekufanana nedzimwe.
Mukuru wesangano revanobika chingwa reBakers Association of Zimbabwe vaWellington Payema vachitaura parunare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munewsday mutauriri wemuchongamiri wenyika vaGeorge Charamba vanoti hurumende yanyora tsamba kune penyuro yeAl Jazeera kuti ipiwe umbowo hwekubiwa kwegoridhe nekucheneswa kwemari zvayakabudisa mufirimu rayo rakatepfenyurwa mwedzi wapera. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemudzimai wavo vakadomwa vachinzi ndivo vari pakati penyaya iyi. Munewsday makare vabereki vevana vechikoro vanoyambirwa kuti vasungedzisimbe mberi kwekuvhura kwezvikoro zvendo rinouya sezvo zvikoro zvizhinji zvichitarisirwa kutambira mari yedzidzo iri mumadhora ekuAmerica uye nokudhura kwemayunifomu evadzidzi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Unoti kwa uchangotonga svika madhonga mera nyanga iwe, kana wapuwa chitupa chekuZimbabwe uchibva kuMozambique usadangwarisa ngwarisa, tava kuuya manje kuminda yedu, takuuya. Hakuna kwata takamboenda kure kure, tatiri padhuza. Kana wakagara pabunda pangu itaura zvaunoda, uri munhu wezani papa pane wezani usingazivi nyama yemajara kuti lasadza nezimbani imidai, tava kuchiuya manje. Ipapo unongotaura zvaunoda kuti kwaya uchabva kana wamadhonga mera nyanga, kapu yaunomwera mvura che unotanga waisa vupfu kana kunama nesadza kuti isavhinza. Uchingoshandiswa nezanu PF vachingodla uchingoenda unorova uku kumba kwenyu ngogo haumuna ng'ombe dzekuri pangozi iwo uite mushe. Ndiri pano paMidrand apa paJohannesburg
ngadi pastudio 7. Pane nyaya dzanetsa, pane nyaya dzanetsa, nyaya dzegold mafia, nyaya dzezanu PF abusing people, nyaya dzekuti ED yakazvitengera ndege. Nyaya idzodzo dzinopedzwa nesuma Zimbabweans, tisuma citizens, tisuvaridzi veZimbabwe. Mushongo wacho wezvese izvozvo to register to vote and vote in big numbers for CCC, vote in big numbers for Nelson Chamisa. Ndege iyo yakatenga iyoyo haikwiri, maelections ari kuuya. Handisi kana akaita mashiripiti kuti kusaita maelections, kukangovhotiwa chete ndege iyoyo ichatengeswa back or ichadzoserwa back for refund. Saka the biggest issue here is to register to vote. Musangowawata kusina kurejista kuvhota. Mushongo wacho wezvese izvi, mushongo weheadhake, mushonga wekutema kwemusoro ipanado, mushonga wezvese zviri kuitwa nezano PF izvi, kunyoresa kuvhota, pakuvhota tese in millions. Kana kuine vanhu 8 million akarejista kuvhota, izvozvo kune 6 million takanzwa ka. 5 million ikavhotera Chamisa, havambobiriba, musanyeperwa. Anobira, anobira, hazvibiriki zvino izvi. Your vote is very important. Your vote ndiyo inokutaurira, ichataura shungu dzako. Problem nongotaura especially South Africa, you don't even register to vote. Huya munese kuvhota, tivhote pamwe chete in millions, December vibes. Besides that, muchangopwapwata, muchingobirwa muriko kuJoni ikoko. Vana mai venyu vachitambura kuno Zimbabwe kunoko. Come home, register to vote. Let's vote in millions and remove mbavha idzi.
Ndoda angungotaurira ruzhinji rweZimbabwe kuti ama, ngatimutse musoro, ngatimutse musoro. Tarisai zvakaitwa Mari Vhume, tarisai zviri kuitwa Jobs Kala. Isu takangonyarara, masoja, mapurisa, maCIO, vana ava havana kuwanda kudarika zvatiri maZimbabweans. Vana ava kana vatipfuura, ngavatipfuure. Ngatimire navo, because zviri kuitwa munyika hazvisati zvichizvo. Mnangagwa ari kuda kudya iye nefemiri yake namafriends ake. Ike zvino zvino vari kuluta upfumi hwenyika. Ngari Vhume akataura kuti muri kuba motosungwa woenda mujere, mumwe munachitenga ndege ye54 million isingazivikanwa kuti mari yacho yabvepi. MaZimbabwean, MaZimbabwean, ngatimutse musoro, ngatimutse musoro. Tiri kujairirwa navanhu vashoma shoma, chiri chakawanda. Mnangagwa mutorwa uyu, kana takutarisa zvehistiri yake, is not a Zimbabwean munhu uyu. That's why achititira kuti ngatidzokere kuZambia. No, maZimbabweans, ngatimutse musoro. Ndini Gizado, ndiri kuno kumapako.
Masera sedu musepastudio 7, vateereri nevanoti pastudio 7 yacho ndijamba jecha paSouth Africa po. Ndiwo hangu anazvo kutaura zvakawanda asi hei, kudhara watifungireiko, kudhara ED watifungireiko nenhamo yemuZimbabwe vakomana. Dharau yanzi tsidzi yandoshayawa vanhu vanomufotera kuti munombofungei yaya. Nevanoimba nzeo dzake vose vana wenje, pakanatsokwana stiriti kutokwana-kwana yaya. Vedu vanhu vetriple C vegore rinei, kana tika rigwa kuti ma election ngatingozama kumbotoita strike kozi nengozi hapana itongori hondo yatirikugwa kozi na mwe muZimbabwe yakakurisa yaya ihondo yatiri kutogwa nyangwe izvizvi kwacho saka ngatimbogwaiwe hondo yacheyo yavanoti kwanzi hondo hondo inini ndinotoita vapanda karegesa vhota ende ndinotovhotera chamisa vachamisa
muno machuzire ramunoita maaudios amunoplaya papa paredio pavanews nokuti kana muchiplaya maaudio akafanira andanzwai muchindo iyo kuti hanzi ye zvozita ndakutaura zvamusingadi panapa yei tichatonga kuzemadhonga nenyanga ye sevazani kuti wa everything wa the army wa everything handizivi kuti munonyatsochuza sei kana kuti munongida kukonzi kucreata inonzi war zone here pano pastudio season pano nokucreata war here kuti vanhu vapopotedzane vatukane vataurana nezvimwe zvisingaiti munonyatsoziva kuti mamashoko anotaurwa nevamwe vanhu anogumbura ini anotogumbura vanhu vezimbabwe ino munopeleya audio yekuti munhu anotoziva kuti vanhu vezimbabwe havadi kuzvinzwa asi munowana mota magatsi ekuti munopeleya audio yeyo asi vamwe kana tichitaura audio yekuti inenge ine musoro yatinenge tichida kukumbira nokurudzira hurumende yedu redu dai vaita kuti vanhu vedu this time vadzokere kuchikoro zvakanaka please vapo vana maticha mari vana vaenda kuchikoro vadzidzawo isu vanavana vaisu varombo vamboendawo kuchikoro toziva kuti vavanoenda kunze kwenyika ndo vakafanana nevanhu vakaita sevavo ava tinotongoziva kuti imbavha dzinotaura izvi vanhu vakafanana notaura kuti tatonga madhonga anenyanga ava vanotoziva kuti havaende kujeri vakamboza munhu wezano pa aenda kutaura ikoko unotaura nemunhu ini baba wandei mumomba maaisa panhingirini paaudio please tokumburuka mutimusatiisire vanhu vakadaro nekuti mopedzisira musitazombogoni kana kuti mupleye maaudio aya tagumbuka takungotukana chete nekuti zvinogumbura zvinorwadza vamwe isu ndatenda dzini juru pachivha
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera kuna mukoma juru vekuchivhu pano hatitambiri mashoko ekutuka vamwe asi tinopa vose vanoda mukana wekutaura pfungwa dzavo vakasununguka tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri weukraine vazelensky vanoramba mashoko ekuti nyika yavo yakatumira ndege dzemadrones kunobhomba muzinda wekremlin munogara mutungamiri werussia vavladimir putin madrone awa anoonekwa padandemutande achipfuura zvivakwa mukati mekremlin vazelensky vanoti nyika yavo haina zvombo zvakakwana kuti izvidzivirire naizvozvo haina zvombo zvokutambisa ichirwa nevamwe vanhu kunze kwenyika yavo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change vane zvonjamisa vanoshoropodza kuwanikwa kwavajobsikala vaine mhosva upfumi hwemwanasikana wevaimbova mutungamiri wenyika bona mugabe chikore nemurume wake huri kukatyamadza vazhinji munyika vatengi munyika yose vanochema-chema nekukwira kwemutengo wechingwa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko mejaya guru chris gande nenhau dzeisindebele